manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 13, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndikumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kuda kuti isusu tizokwanisawo kuti chirwere kana chakuda kutibata tinokwanisa kunge takadzivirira ndopari kuya nhau yenhomba. Vanhu ngavarege kutya zvavo, nhomba iyi yabayiwa vanhu vakawanda mabhirionzi pasi rose ende taona kuti aiwa zviri safe zvakanaka. Vanhu ngavarege kutya zvavo, ngavabayiwe zvakanaka.
Veruzhinji vari kukurudzirwa kuti vabayiwe nhomba yeCOVID-19 sezvo chirwere ichi chiri kuuraya pamwe nekubata vanhu vakawanda munyika.
Saka zvatanga tichinyanya kutaura ndezvekuti zvakakosha kuti vatori venhau vasa shungurudzwa kuitira kuti my elections agotaurwa chinzi ari free and fair.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu onyunyuta pamusoro pekumbunyikidzwa kwekufambiswa kwemashoko muZambia. MDC Alliance inoti iri kushushikana zvakanyanya nekudzingwa kwakaitwa makanzura ayo emuChipinge Town Council nebato reMDCT. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu makumi mashanu nevatanhatu vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, uye vamwe mazana masere vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvina nemakumi mana nevanomwe kana kuti 4,047. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru zana negumi nezvisere nemazana manomwe ane makumi mashanu nevana kana kuti 118,754. Vanhu vapora munyika yose kubva kuchirwere cheCOVID-19 vava zviuru makumi mapfumbamwe nezvina nemazana mapfumbamwe ane makumi maviri nevashanu kana kuti 94,925. Ichizivisa zvayakawana nezuro, hurumende yakati vanhu zviuru makumi matatu nezvitatu nemazana matatu nemakumi mapfumbamwe nevaviri kana kuti 33,392 vakabayiwa nhomba yekutanga nezuro, uye vamwe zviuru makumi mana nezvinomwe nemazana masere nevapfumbamwe kana kuti 47,809 vakabayiwa nhomba yepiri nezuro wakare. Vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 vave miriyoni imwe chete nezviuru mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nezvitanhatu nemazana matanhatu ane gumi nevaviri kana kuti 1,966,612. Vabayiwa nhomba yepiri vave miriyoni imwe chete nezviuru zana nemakumi matatu nezviviri zvine mazana maviri nemumwe chete kana kuti 1,132,201. Uwandu uhu huchakwira nhasi apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi muongororo dzayaita. Hurumende inotiwo ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Veruzhinji vari kukurudzirwa kuti vabayiwe nhomba yeCOVID-19 uye kuti vasateerere zvinobuda padandemutande zvisingabvi kunyanzvi dzeutano pamusoro penhomba dzeCOVID-19 sezvo vanhu vakawanda vari kupedzisira vapinda muna taisireva. Imwe nyanzvi yezveutano Dr. Brighton Chireka vanoti veruzhinji vanofanirwa kusaungana kundufu panguva ino yedenda reCOVID-19 uye vateerere zvinotaurwa nebazi rezveutano pamusoro peuwandu hwevanhu vanofanirwa kunge vari parufu. Dr. Chireka vanoti panguva ino yeCOVID-19 chakakosha kubayiwa nhomba yechirwere ichi nekutevedzera kurudziro yeWorld Health Organization yekuti vanhu vapfeke mamaski, vageze maoko uye vagare vakatara mukana kuitira kuti chirwere ichi chisapararire. Ngati nzwe urukure ya vaita na Mavilas Mshanganya uye we Studio 7.
Kagara tichibai wa nomba, viratiri wa anawadoko, takabai wa TB, takabai wa polio, takabai wa gurikwiti. Mnoto zaudi Mzimbabwe polio takai peza, nye kubai wa nomba ito zizi. Chakashangu fana na pa COVID. COVID, nga sata ane chokuila pisa na ayo. Asi, chatuno zaudi chokuila ni choku tika kwanza kufika mamaske, kitigiza moho kwedu, singa ungane ungane, tichikwanso ku social distance. Kana tete zozo, tunakuti sisu. So kwa ni soo kutichiruwele kana chao kutoku bata tino kwa nike taka zivirira dopa rukia na uye nomba awa wanike waka baiwa wapeza au makosa au kana hivyo ni waka batu kwa nacho awasikupinda mchipatara
kana muria shaikirwa ni munu avakuru shaya nechiruwele che COVID-19 shaka kosha sei kutivano wasa wanikuwe wachunga ni uwandu
pachivano chedu muna anenga afa chinofana kutitiende chinobata maoko asipari jino chiruku kumbira kuti chinoaondu isisa zuchie mozhevano na uye kutu chiko guwaru nchirwa nani tinewa nwa nukwansa kuya kuzochira guwa wanike waka fika ma protection from ma cancer edu endewa nukutitiende paname ipapo ngati endewa nwaruku vumirwa ne mtemo chukanzi 30 chete ngati uendewa wano 30 ngati ufekeo ma maski edu tika sadaro taona zimba zijivarwa taona muri zijivarwa baba wafa mai watevera wana watevera ne COVID nukutuwe sevanga wari panamo saka zinu zatruku zidza tuna urombo nazo saka zirugire waezo kutuno ngati to chinjai machemere edu inguva ino yatiri yakaoma asi inotoda kuti tikwanise kuzvidzivirira
avanga vari chiremba uye nyanzvi yezveutano Dr. Brighton Chireka vachitaura naMavilas Mshanganya uye Studio 7 vari ku Britain. Mavoti ari kuverengwa muZambia zvichitevera sarudzo dzakaitwa neZuro. Sangano re Electoral Commission of Zambia ravimbisa kuti zvakabuda musarudzo idzi zvichaziviswa mazuva matatu asati apfuura. Sangano re Media Institute of Southern Africa kana kuti MISA rinoti riri kushushikana zvikuru nekusachengetedzeka kwevatori venhau pamwe nemapoka ezvekufambiswa kwenhau muZambia kubva munguva yegadziriro dzesarudzo, zuva resarudzo uyewo mushure mesarudzo idzi. Sangano iri rinoti riri kushoropodzawo kukanganiswa kwekufambiswa zvakanaka kwemasaisai kubva pazuva resarudzo richiti uku kutyora kodzero dzevanhu sezvo zvichivatadzisa kupinda mumadande mutande kana kutumira kana kutumirwa nhau. Ukuwo sangano reAfrican Union rati riri kufadzwa nerunyararo rwakavepo pazuva resarudzo. Vari kutungamira chikwata cheAfrican Union uye vaimbo vemutungamiri wenyika yeSierra Leone vaErnest Bai Koroma vaudzawo mutori wenhau weVoice of America Peter Clot uyo ari kuZambia kuti vamiriri vemapato akakwikwidza musarudzo vanoti havana zvenyunyuto uye vaKoroma vati vanofadzwawo nekuzvibata kwevanhu vemuZambia munguva yesarudzo idzi. Vanhu gumi nevatanhatu vakakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika kunyanga hazvo makwikwi akasimba ari pakati pemutungamiri wenyika vaEdgar Lungu navaAkainde Ichilema. Zvichabuda musarudzo zvinonzi zvinogona kuziviswa mukati memaawa makumi manomwe nemaviri kana kuti mazuva matatu. Kuti tinzwe mafambiro ari kuita zvinhu, tabata vari kutungamira chikwata cheMISA mukuongorora sarudzo idzi uye vari sachigaro weMISA Zimbabwe vaGolden Maunganidze.
Chokwadi taita press conference nasi muLusaka pa MISA House chiudza vatori venhau zvataonawo mutsvakurudzo dzatanga tichiita kuno nezvatinokurudzirawo hurumende vatungamiri venyika nevamwe vakadaro vane mainterest mukufambiswa kwemashoko. Saka zvatanga tichinyanya kutaura ndezvekuti zvakakosha kuti vatori venhau vasashungurudzwa kuitira kuti maelections agotaurwa achinzi ari free and fair. Izvi tanga tichizvitaura tichiona kuti kubva muna February gore rino muZambia kuna vatori venhau vairohwa nevanhu vanoita zvematongerwo enyika kumaredhiyo kwavo kwavanoshanda, dzimwe redhiyo dzichibhombewa dzichipiswa asi pasina munhu akasungwa. Izvozvo tinokurudzira vanenge vari muutungamiri kuti tisadzokororeka nezvimwe zvatataura.
Kuivo vatori venhau vari kushandawo sei mukuburitsa kwavari kuita mashoko? Muri kugutsikana here nemashandiro evatori venhau?
Vapo wayambiro yekuti tanga tichiona kuti kune vamwe mukati medu vanga vachiita kutora nhau vachiita zviri unethical, tikati izvozvo zvakashata vanhu vanofanira kuita nawo vachitora nawo vachitevedzera zvavakadzidzira zviri professional vasina kwavakarerekera ndezvimwe zvo zvakakosha kuti vanhu vabenefite vanenge vachida kunzwa zvinenge zvichiitika musarudzo tazotaurazve nyaya imwe mitemo kunyanya zvecyber security tikati haizvozvo izvo ndezvo zvisingaitiki hatizvikurudziri kuti hurumende dziise mitemo inodzvanyirira kufambiswa kwemashoko
nezuro maigunun'una nekwamunofungidzira kuti kudzimwa kwemasaisai kana kuti indaneti nhasi yanga yakamira sei indaneti
nhasi indaneti yanga iri nane tichitarisa pane zvaiitika nezuro asi tiri kuti hasati zvasvika chaizvo pamagariro ayanga ichiita indaneti kufamba kwayo nekuakisiswa kwayo nevanhu saka takaramba tichikukurudzira maresponsible authorities kuti ngaivhurwe indaneti vanhu vese vakwanisa kuishandisa zvakanaka nekuti ndo key panyaya yeaccess to information
tiri kunzwawo pamwe nekuona mumadande mutande umu kuti kune mhirizhonga iri kuitika zvii zvamuri kuonawo imi
nyaya yemhirizhonga tinoinzwa uye zvimwe zvinoonekwawo asi isu donzo redu rakanyanya kutisumudza kuti tisvike muno tichibva kunyika dzakasiyana siyana dzekuchamhembe kuafrica sevatori venhau kwanga kuri kunyanya kutarisa kuti hapana here umwe wedu avhiringidzo mukuita kwake basa saka ndokwatanga takanyanya kuisa maziso edu kuti hapana here avhiringidzo arohwa kana aitwa zvimwe saka zvimwe izvi tinozviona tinozvinzwa asi isu takaisa maziso pavatori venhau
ko vemapato ezvematongerwo enyika mune mashoko amavapawo here tichiona kuti mhirizhonga inogona kuzoitika panoziviswa zvabuda musarudzo
kune vemapato ematongerwo enyika tanga tichiti vasakusudzira kana kukonzeresa nyonganyonga nekushora vatori venhau kana kutaura zvakashata zvinozopedzera zvava kuti vatori venhau vangazorohwa kana kuvhiringidzwa mukuita kwavo basa nekuti takaona kuti mamwe political parties maleaders avo angachikonzeresa zvinhu zvakadaro asi tafarawo nezvakambotaurwa navalungu paworld press freedom day zvokuti vatori venhau vacharamba vachiprotektiwa mukuita kwavo basa saka izvozvo tati dei zvaramba zvakadaro muzambia
avo vanga vari vari kutungamira chikwata chemisa mukurora sarudzo kuzambia uye varisachigaro vemisa zimbabwe vagolden maunganidze vari parunhare mulusaka kuzambia nestudio 7 Alliance inoti iri kushushikana zvakanyanya nekudzingwa kwakaitwa makanzuro ayo emuChipinge Town Council nebato reMDCT. Lloyd Amoyo anoti panyaya inotevera.
Mashoko aya anotevera kudzingwa mukanzuro kwemakanzura mana ekuChipinge anoti vazivanai nyakuchena amai Sara Marwa vaCrispin Rambu naamai Laina Madenyika. Makanzura aya akadzingwa mushure mekunge gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vanyorera vakafanira kubata chigaro chemunyori wekuChipinge nemusuwa Fonya Mavhuvhu vachidzivisa kuti vana ava vainge vadzingwa neMDCT nokudaro havaikodzera kuramba vari mukanzuro yeChipinge. Barambu avo vanove munyori wezvekufambiswa kwemabasa muMDC Alliance kuChipinge Central vati kudzingwa kwavo kwakanangana nekuparadza MDC Alliance.
Ndakareceiva tsamba musi wa 6 last Friday ndakasvika kubva ndadzokera kumba pandakadzoka kumba ndobva ndakasvika kwanetsamba kutaura kuti yanga yakanyorwa yataitwa recalled by MDCT isusu patakaenda kumaelections tichinzi MDC Alliance President wedu ari advocate Nelson Chamisa.
Arambu vati zvisine nekudzingwa kwavo vanhu vemuChipinge vacharamba vachitsigira mutungamiriri weMDC Alliance vaNelson Chamisa.
Saka isusu seChipinge ndiri zvemurongi wemusangano weMDC Alliance muChipinge Central. Ticharamba takamira takabatira mupendero wenguo yaPresident advocate Nelson Chamisa.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Shwachwayo vati kudzingwa kwemakanzuro aya kunotyora kodzero dzevanhu vakavasarudza.
NPF namonzora zvokudzinga makanzelers MDC Alliance hazvisi pamutemo. Kwavaita makanzelers ekuChipinge Town zvinotokomba kuti vanhu havandi vanotya vanhu. Unovadzinga sei vanhu vakaketwa ngevanhu vaemerere zvido zvavo mundaraunda dzavo? Vachaemerwa ndiani? Iyezvi unowu even zaNPF yakona nemabyelections aidi kuita zviri pamutemo.
Asi mutauriri weMDCT vaWitness Dube vati havana chavari kukanganisa sezvo vari kutevedzera mitemo iri mubumbiro remutemo yenyika inopa simba bato kudzinga vanhu vanenge vasisakodzeri kuva nhengo dzebato.
Chandinogona kutaura ndi chekuti vanhu vatakadzinga mucouncil kuchipingi vanhu vakasiya bato izvozvo takazviita takatarisa section 129k ye constitution ye Zimbabwe inotaura iyo kuti kana munhu asiya bato rakaita kuti avhoterwe muchinzvimbo munhu iye anofanira kusiya chinzvimbo ichocho.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutauriri weZANU PF vaSimon Kayamoyo. Asi imwe nhengo yeZANU PF Mani Kalende vaVladimir Mukada varamba mashoko ekuti bato ravo riri kushanda neMDCT kukanganisa MDC Alliance sezviri kutaurwa nevamwe. Kudzingwa kwemakanzura ekuchipinge kunotevera kudzingwa zvakare kwemakanzura gumi nemaviri emuguta remutare, kudzingwa kwemakanzura matatu eguta rekwekwe svondorapera, pamwe nekudzingwa neMDCT kwenhengo dzeparamende dzeMDC Alliance. Izvi zviri kuitika kubva pakaturwa gore rapera mutongo wedare reSupreme Court wekuti bato chairo rakasiyiwa navamogeni tsvangirai nderemdct uye kusarudzwa kwakaitwa vaNelson Chamisa muna 2018 kwaive kusiri pamutemo weMDC. Mutongo uyu wakatiwo Congress yakaitwa naMuzvare Tokozani Kupe yainge isiri pamutemo. MDCT yakazoita Congress yayo gore rapera iyo yakaona vaDouglas Monzura vachisarudzwa semutungamiriri webato iri. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lloyd Moyo.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Kuri kutaro zvekudzivirirwa kweBritain vaBen Wallace vayambira kuti Afghanistan inogona kuva nyika ichakundikana kuzvichengetedza uye chikwata cheAl-Qaeda chichadzika midzi yacho munyika iyi. Izvi zvaburitswa nesangano renhau reSky News. VaWallace vazivisa kuti Britain ichatumira mauto ayo kuAfghanistan kuitira kuti anobatsira kuburitsa zvezvarwa zveBritain zvinodarika zviuru zvina zviri munyika iyi. Mauto aya achabatsirawo zvizvarwa zvemuAfghanistan zviuru zviviri izvo zvinogona kuurayiwa nechikwata cheTaliban sezvo zvaishanda nemauto emuBritain munyika iyi. Zvichitevera kusarudzwa kwava Jolly D Matongo kuve meya weguta reJohannesburg muSouth Africa, zvimwe zvizvarwa zvemuSouth Africa zvinoti vaMatongo ngavebve pachigaro sezvo vasiri munhu wemuSouth Africa azere. Baba vaMatongo vakaberekerwa muZimbabwe asi amai vavo vari munhu mutema wemuSouth Africa. Asi vamwe vanoti vaMatongo munhu wemuSouth Africa azere ane kodzero dzekuva meya weguta iri. Guta reJohannesburg raburitsa mashoko richiti hapana kupokana kuripo kana kutyorwa kwakaitwa mitemo sezvo vaMatongo vari chizvarwa chemuSouth Africa. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology Dr. Rike Mukonza vanoti bato ravaMatongo reAfrican National Congress rinoti vaMatongo chizvarwa chemuSouth Africa uye vane kodzero yekukwikwidza musarudzo dzavanoda, richitiwo vaMatongo vacharamba vari pachigaro chameya weguta guru iri. Tanonoka Wande weStudio 7 abata vaMukonza kuti tinzwe maonero avo panyaya iyi.
Vakatambira chigaro ichi vaMatongo vakataura kuti ivo chizvarwa chemuSouth Africa asi baba vavo munhu akabva kuZimbabwe achiuya kuSouth Africa akagara muSoweto ndomakakurira vaMatongo. Saka mukutaura kwavakaita kwakabva baba vavo zvakabva zvasumudza mhepo. Vakawanda vemuSouth Africa vaitaura paTwitter nepasocial media vakasumudza mashoko ekuti vaMatongo vangadai vasina kusarudzwa kuita meya weguta reJohannesburg nokuda kwekuti ivo mubva kure. Pakasumudzwa nyaya dzakawanda dzinotaura kuti ayo nyika yeSouth Africa yaakuchitorwa nemabva kure, vairatidza kushatirwa kukuru. Saka ndo zvanga zvichibuda.
VaMatongo vakati pane rubatsiro rwavakawana kubva kune zvimwe zvizvarwa zveSouth Africa here?
Mazuva ati fambei pane mapato akati wandei kusanganisira bato reAfrican National Congress iro riri kumirirwa naivo vaMatongo rakabuda richiti aiwa iro aripindiri munyaya dzekuvengwa kwevanobva kure. Zvimwe chetezvo nebato Economic Freedom Fighters rinotungamirwa navamalema rabudawo richitaura kuti vamatongo munhu wavanoziva akabvira kare ari mune zvematongerwo enyika yemusouth Africa uye akazvarirwa imo muSouth Africa, saka vati havadi kubatanidzirwa munyaya dzavati hadzina maturo.
Saka nyaya yava matongo yakamira papi? Chii chiri kuitika?
Zviri kubuda ndezvekuti kutaura uku kwekuti vamatongo vabve pachigaro nokuda kwekuti mubva kure kunenge kuri kushaya simba, nekuti panewo vaakusumudza mazwi vachitaura kuti aiwa handizvo vamatongo vanotenderwa tokwikwidza sekukwikwidza kwavakaita nokuda kwekuti mutemo weSouth Africa unovatendera kuti vange vachikwikwidza muzvigaro zvakaita sekuita meya weguta guru reJohannesburg.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology muSouth Africa, Dr. Ricky Mukonza, vachitaura vari parunare kuSouth Africa kwakare, natanonoka Wande weStudio 7. Munhau dzemitambo. Mhuri yenhabvu iri kupokana nekunyoreswa kwakaitwa zvikwata zvemuZimbabwe kuti zvitambe mumakwikwi emuAfrica. Imo muZimbabwe macho musina nhabvu iri kutambwa. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
FIFA yakanyoresa FC Platinum neBlack Rhinos Queens kuti dzimirire nyika muCup Champions League. Imo muZimbabwe mave nemakore maviri musina nhabvu. Vateveri vemutambo uyu vanoti izvi hazvina musoro nekuti zvikwata izvi zvichanyadzisa zita renyika zvazvindikitwa nekugarisa kwazvaita zvisati zvapinda munhandare. Vakawanda vari kubvumirana kuti panguva ino mitambo yemuAfrica yaifanira kumbomiswa kusvikira nhabvu yemunyika yasimuka. Nhabvu munyika yakapedzisira kutambwa musi wa16 Mbudzi 2019. Panguva iyo nhabvu yevanhukadzi yaitove nenguva isisatambwe. Murairidzi wenhabvu akamboraridza Dynamos Lloyd Chigove anoti zvaitwa Black Rhinos Queens kusairira vana kuhondo vasina zvombo zvekunorwisa nazvo.
Bhora revanhukadzi munyika medu harisi kutambwa. Tiri kungosairira vana kuti vanotamba, like taking the chicken to slaughter.
Sachigaro wesangano revatsigiri venhabvu reWarriors Friends Club vatendai Jakarta vanoti Rhinos Queens neFC Platinum dziri kupinda mumakwikwi aya dzakasaririra.
Tinoona bhora iriri kutambwa neBlack Rhinos Queens neFC Platinum mutambo wemakwikwi eCAF Champions League richava ine disadvantage kune vana vano kubva kuno kuZimbabwe, nekuti vakanga vasingatambi bhora kwenguva yakareba kutambai bhora wakomana weBlack Rhinos Queens.
Mutambi wenhabvu Elliot Muchachi anoti ari kushamisika kuti zipa yakadoma sei Rhinos Queens neFC Platinum kuti dzimirire nyika iyo nhabvu yakapedzisira kutambwa kare kare. Muchachi anoti Zimbabwe yanga ichifanira kumbomira kukwikwidza muAfrica umu sezvo zvisiri pamutemo kuti gore rega rega nyika inofanira kuita vamiriri. Mutauriri weZifa vaxolisani Gwesela vanoti havamanikidzwe kupinza zvikwata muCup Champions League, asi kuti vari kuedza kuchengetedza zita renyika mumakundano aya.
Hazvizi compulsory kuti TNS team kuti inotamba CAF Champions League, asi seZifa tinofarira kuti tine timu imwe chete inonomirira nyika kuti tionekwe senyika tambo yedu yemaclubs ibudirire munyika.
Chigove anoti Zimbabwe inofanira kurongeka sezvakaita dzimwe nyika dzekuchamhembe kweAfrica idzo dziri kutamba nhabvu panguva ino yeCOVID-19.
Ngatirongekei pakuti bhora redu ritambwe. Handizive kuti chii chiri kukanganisa kuti titadze kuti mutambo utadze kutambwa munyika medu chete dzimwe nyika dzese dzichitamba dzakatikomberedza. Kana bhora riri kunzi riri kutambwa kuBotswana, bhora riri kunzi riri kutambwa kuLesotho, bhora rotadza kutambwa muZimbabwe.
Nabu yakambodzoka kwechinguvana nemutambo wechibuku Super Cup ikazomiswa nehurumende nemhaka yokuwedzereka kwevanhu vanga vachibatwa nechirwere cheCOVID-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Mashoko anotevera anoburitsa pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muIndia.
Pane ushamwari ushoma pasi rose hwakakosha kudarika huri pakati peAmerica neIndia. Sekutaura kwegurukota rezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaAntony Blinken mushure memusangano wavakaita negurukota rezvekunze kweIndia vasupra Hamanyani Jaikashenka. Vachitaura kumucheto kwemusangano wakaitwa pakati pevaviri ava, vaBlinken vakatsinira kuti zvisungo zvakaitwa pakati peIndia neAmerica zvinoreva kuti nyika mbiri idzi dzine matongerwo enyika ari pamberi pedzimwe nyika, dzine upfumi hukuru hwepasi rose uye dzine michina yakakura inokwanisa kuburitsa mweya wekarbon, uye nyika mbiri idzi dziri pamberi mukurwisa kushanduka kwemamiriro ezvekunze. Nyika mbiri idzi dzinobatsirwa nevanhu vakasiyana mukuvaka upenyu hwemangwana mumakore anotevera anodarika 21st century, vakadaro vaBlinken. Pane zvese zvakakurukura, vatungamiri vaviri ava vakataurawo pamusoro pedenda ranetsa pasi rose reCOVID-19. Hurumende yeAmerica yakapa mari inodarika mamiriyoni mazana maviri emadhora kuIndia yekubatsira pakurwisa denda reCOVID-19, uye vaBlinken vakazivisa kuti America yawedzera rubatsiro rwairi kupa India nemamiriyoni anosvika mamiriyoni makumi maviri nemashanu emadhora ekutsigira nhomba dzeCOVID-19 muIndia yose. Mari iri kuwedzerwa iyi ichashandiswa mukusimbisa urongwa hwekutenga nhomba dzeCOVID-19 nezvikwanisiro zvinoshandisa mukurwisa denda iri, pamwe nekuwedzera ruzivo rwevashandi vezveutano vanosanganisira vakoti navana chiremba. Pamusoro pezvo, America neIndia zvichashanda pamwe chete mukupedza denda iri, kusanganisira nemubatanidza wenyika dzinosanganisira India, America, Australia neJapan. Pasi pechirongwa ichi, nyika idzi dzichabatsirana kuti pave nenhomba dzeCOVID-19 dzakakwana dzichashandiswa nevese vari mugungano reQuad. Nyaya dzekuchengetedzwa kwenharaunda dzakakurukurwawo, kusanganisira kuchengetedzwa kwedunhu reIndo-Pacific kuti rigare rakasununguka, pamwe nechinangwa chekuti Afghanistan igare ine runyararo, yakachengetedzeka uye yakatsiga. Vaviri ava vakabvumirana kuti hapana minduro yehondo pakukonana uku. Pane nzira imwe chete, vakadaro vaBlinken, uye iri patafura yekutaurirana kugadzirisa kusagadzikana murunyararo uye kuti Afghanistan ive inotongwa nenzira dzechokwadi dzinomirira vanhu vavo vose. vaBlinken vakati, semutungamiri wenyika mbiri idzi dzine utongi hwejechetere, takabvumirana kuti tichaita zvese zvatinokwanisa kuti pave nerusununguko kuenzaniswa kwemikana kuvanhu vedu vese. Tinoziva kuti tinofanira kugara tichiita zvakawanda kuitira kuti zvinhu zvinakire munhu wese. Seutongi hwejechetere watinawo, India yakafanana nenyika yedu uye inosimbiswa nevagari vayo vanofunga vakasununguka. Tinorumbidza izvi, vakadaro vaBlinken. Vakatiwo vanoona rusununguko rweIndia sesimba rezvakanaka mukudzivirira Indo-Pacific yakasununguka uye yakavhurika zviri kwazvo. Pasi rose rakasununguka uye rakavhurika. Mashoko aya anoburitsa pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muIndia nemumatunhu akaipoteredza. Maaverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa matambudziko akatarisana nenyika munguva iyo pasi rose riri kuchema nedambudziko reCOVID-19. sezvongo yedu yapera rakaitimbotarisa zvanga zviri munhau dzedu nhasi. Veruzhinji vari kukurudzirwa kuti vabayiwe nhomba yecovid-19 sezvo chirwere ichi chiri kuuraya pamwe nekubata vanhu vakawanda munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.